Baba Edson Masora vemusaning deyo muHarare vari kugadzira pamwe chete nemudzimai wavo mamasiki avari kutengesera kumakambani pamwe neveruzhinji. Baba Masora avo vane makore makumi matanhatu nemasere ekuberekwa vanoti kosi yavakaita yekusona yakavavhurira mukana pakatanga kuvharirwa vanhu mudzimba nekuda kwechirwere checovid-19.
Lockdown yauya iyi hatina kusvika pakutwa lockdown nepfungwa zvese, saka ndobva tatanga kugadzira mamask iwaya anova mawashable mask. Taona kuti mamask ari kutengeswa arongotengeswa achiraswa mubhini achitengeswa achiraswa mubhini.
Vamasora avo vane vana vanomwe vanoti bhizimusi ravo riri kufamba zvakanaka nekuda kwemamasiki ayo anomhanyirwa neveruzhinji nekuda kwemagadziriro akanaka avanoaita pamwe nemutengo wakachipa.
Takawana contract yekusupplya kujoina city kwatakasupplya 100 mamaski.
Mudzimai wavo amai Jennifer Masora vanoti dambudziko ravari kuona nderekuti mamasiki ane ngozi pautano hwevanhu vane uchapa uye vanofarira akagadzirwa nemicheka ine mavara matema.
Mamasiki akanaka zvavo ari kutidzivirira COVID, asi pane dambudziko rimwe chete randiri kuona mukufamba pamamasiki. Vazhinji vakawanda havasi kuita utsanana pamamasiki. Unonyatsotarisa woona kuti mamasiki yaane mazuva aizivi kuwachwa. Ndodambudziko randiri kuona futi pamamasiki iwaya.
Amai Masora vanoti kushingairira pane zvavari kuita kwayambutsa vakawanda.
Zvinozvi ticha chaiye ndotomukunda kurarama, kunyanya nguva ino yakaoma kudai. Vese vari mumaofisa tinovakunda kurarama. Ende chitiro chakanakira sezvise pano handiinde mukiu yokubhengi kunotora mari. Handite kana auya anouya nezvinhu zvake ndomusonera, onomira mukiu odzoka uya ondipa mari. Advantage.
Mumwe mudzimai ari kurarama nekutengesa mamasiki amai Naomi Chinhaire vekumbare vanoti zvekuzarirwa mumba nelockdown zvakavapa mazano avakanga vasingambofungiri.
Ndinoshandisawo matailers angu andinoshandisa vanoshanda kunana Truworth, saka ndinoti kana vari paparty time ndo vanondipawo maideas nemapattern acho anenge ari akakodzera ekuti kana ukazobudawo kunzewo kuzvinhu zvako zvinotengwa zvakanaka. Saka ndinotoshandisa material nyowani uyezve nepattern yakanaka yekuti munhu akatarisawo anotenga asina kugunun'una.
Amai Chinhaire vanoti mhuri yavo yatove neraramo inodarika yavaive nayo kutanga kwegore rino.
Kune vakamiswa mabasa kana kuti varayiridzi, habi yangu, hazvirevi kuti kana tamiswa mabasa tochingogara zvese nekugarira njere. Zvinhu zvakawanda zvinotiraramisa even tiri palockdown.
VaTitus Doyce vanofarira zvigadzirwa zvemamasiki aamai Chinhaire.
Zvinhu zvinongonakidzawo kuti kana wakabuditsawo mari uchiti kutengewo chinhu unenge wakugutsikanawo, nekuti unenge wonyatsonzwawo zvishuwa kuti chinhu ichi chandakatengawo zvishuwa chiri kunyatsondiitira.
Pasi pemutemo weZimbabwe, munhu wese anofanira kufamba akapfeka masiki kumeso kwake kana ari pane veruzhinji senzira yekudzivirira kubva kuchirwere checovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.